amai chisiri munhu vaipomerwa mhosva yakafanana neemutungamiri wesangano ravo paObed Masaraure avo vakawanikwa vasina mhosva musi wechishanu nemutongi wedare mumwe chete uyoyo. Vachitura mutongo wavo, vamponisi Ndlovu vaudza dare kuti vawana umboo hwekuroverera amai chisiri munhu nemhosva uye vazovabvisira mwedzi mitanhatu kana vakasapara mhosva yakafanana naiyoyi. Izvi zvinoreva kuti amai chisiri munhu vave kupika mwedzi gumi chete mujeri. Gweta revaviri ava rinova nhengo yeZimbabwe Lawyers for Human Rights vaMartin Mureri vaudza Studio 7 kuti amai chisiri munhu vatoendeswa kujeri nemutongo uyu.
Mutongi wedare nhasi wapa mutongo wekuti we 16 month imprisonment aka suspenda 6 ukasara 10 month dzatidzo muzvare chila chisiri munhu vando pika vari kujere. Saka mutongi mhosva yavari kupomedzerwa ndeyekuti inonzi pachirongo participating in a gathering with intent to promote public violence or a breach of peace.
VaMasaraure vati havatambiri mutongo uyu vachiti zviri pachena kuti matare ava kupindwa nezvematongerwo enyika.
Zvino munangagwa vadzorera Zimbabwe kuna Rudisha paingonzi vosada kutsutsumwa nehurumende akupambwa achikandwa mumajeri kukandwa kuti strong jeri kwa maichi siri munhu kunoratidza kuti hatichisina justice system yekuti tingarely nawo. Matare edu hachisiri nzvimbo dzekuti tingatarise kuti angaserve justice, dzanzvimbo dzekumuvha mapolitical agenda ava Emmerson Mnangagwa kuti vadzvanyirire vashandi, vadzvanyirire varombo, varambe vachipa upfumi hwenyika yedu. Sama gamete kuratidza zvinyeno Zimbabwe atido ramba mutongo uyu ende tichaenda kumatare, asi hatisizogumira kumatare chete nekuti matare acho hatichanyanyo atembe, tichange tiri mumastreets emumasvingo. Masvingo yatove battleground, ndiko kucharwiwa hondo yekusvika Comrade Shira vabuda vaburitswa.
VaMasaraure vatizve vacharwira kuti nhengo yavo ibudiswe mujeri nenzira dzematare uye vacharatidzira mumasvingo kwenguva yakareba kusvika mumwe wavo aburitswa. VaMureri vatiwo vatotanga kugadzirira mapepa ekuendesa nyaya iyi kudare repamusoro vachiramba mutongo wapuwa nemutongi.
Saka nyaya iripo ndeyekuti isu tinopikisa nemutongo uyoyo nemutongo waitwa nenhengi nemutongi. Saka tiri kuapila kuhigh court nekuti tinoti isusu hapatomborina kana umboo ratidza kuti ayo vakaparticipata in that gathering with intent to promote public violence. Kana kuri kuti paiva negathering, tiri kuti isusu sivo sateacher vanotenderwa pamutemo constitution yedu bumbiro remutemo rotendera section 59 kuti vaite vandopa petition nekudemonstrata. Saka zvinhu zvinotenderwa pamutemo as long as zvisiri violent.
Muchuchusi wedare muzvare Janet Murovo vaudza dare kuti amai chisiri munhu vakabatwa nemhosva yekuita gungano nekuratidzira pahofisi yebazi rezvedzidzo nechinangwa chekuda kuita mhirizhonga musi wa22/10 gore rino. Vanoti vakatyora chikamu chemakumi matatu nenomwe chemutemo wecriminal law codification and reform act, asi mudare amai chisiri munhu vairamba mhosva iyi vachiti bumbiro remutemo uye mutemo wevashandi munyika unovabvumidza kuratidzira murunyararo. Ndakamirira Studio 7 masvingo, ndini Godfrey Mutimba.